kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti vanongogara vanogara vachingomunyeya kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti vanongogara vanogara vachingomunyeya Kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti hava mufarire vanogara vachingomunyeya Kwa ive nemumwe murume achifungira vamwe varume kuti hava mufarire vanogara vachingomunyeya Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko Oh hama dzangu Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko aiwa 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 madarireko Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko aiwa Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko Oh hama dzangu madarireko vai 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 Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu Oh hama dzangu madarireko Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu madarireko aiwa Oh hama dzangu madarireko aiwa Munogara muchindireva muchiti ndini ndakaipa Oh hama dzangu Oh hama dzangu Oh hama dzangu madarireko